Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wavari ndekuti pai, but hazvinei nezveutano, asi vanofanira kuti vazise vanhu kuti health yavo yamira sei.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi varwara, izvo zvakapa kuti vabve kumusangano weSADC kuSwaziland nechimbi chimbi vachienda kunorapwa kuDubai. Mapurisa ozara migwagwa yemaguta makuru ose kuedza kudzivisa vanhu vari kuda kuratidzira. European Union inoti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remitemo nekumira kushandisa mirizhonga kune vanenge vachiratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi nezuro vakabva kumusangano weSADC Summit kuSwaziland vachienda kuDubai. Munyika mabva matanga kuita mutauro, vamwe vachiti vaMugabe vari kurwara, asi vamwe muhurumende vachiti vane musangano wavanga vachida kuenda kunoita. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi vachiti havana kusununguka kutaura nenhepfenyuro ino. Asi nyaya yehutano hwavaMugabe ava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa iri kuramba ichitaurwa nevakawanda munyika. Masvondo maviri apfuura, bepanhau reZimbabwe Independent rakati vana chiremba vaMugabe vainge vauya muZimbabwe kubva kuSingapore sezvo vaMugabe vosimbirwa nechirwere chegomarara. Asi kunyange paine mutauro nezveutano hwavo, vaMugabe vari kutarisirwa kuuya kuNew York musi wa21 Gunyana kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya avati semaziviro avo vaMugabe havana kuenda kuDubai nekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka.
Zvatingataura zvandinoziva ndezvokuti ndanzwa kuti vakabva ku Swaziland kuSADC meeting vakaenda kuDubai, ndiwo kwavari manje manje. But zvatinoziva isusu, ndirikutaura seeditor yeZimbabwe Independent, kuti kwavari ndekuDubai, but hazvinei nezveutano, asi vanofanira kuti vazivise vanhu kuti health yavo yamira sei, because vanhu vanogara vachichira kuti vamwe zvingafamba neimwe nzira isiri right. So vanofanira kuti semutungamiri wenyika vataure nevanhu vanoshanda navo, vataure nevanhu veruzhinji, vavazivise kuti zvamira sei. Zvokuti vanhu varegedze vachingofungidzira zvespeculation hazvibatsire. But zvaiko zvino ndiri kunzwa kuti vanga vagara vane meeting ikoko kuDubai, so zvavafambira hazvinei nezvemahospital nechichi, asi vanofanira kuzivisa vanhu kuitira kuti izvozvo zvokugara vanhu vachifungidzira vachispeculate zvisaitika.
Asika vamwe vari kuti pakanyanya kutaurwa nezveutano hwavo zvakanyanyisa zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana mubato rao reZANU-PF, nekudaro zviri nani kuti vangorambe vakanyararawo?
Hakunyarara hakubatsire, because vanhu vanodzwa mazuva ano hapana zvinhu zvinohandwa pa-president level. Haungakwanisi kuita kuti hide zvinhu zvakadaro, because vanhu vazvano vaakutaura, vanhu vanoshanda navo vaMugabe, vanhu vanoshanda navo mukabhineti, mupolitbureau, kwese kwese vanotaura. So zviri nani kuti ivo vanogara vazotaurira, because ita kuhandisa information iyoyo zvinoitira kuti vanhu vafungidzire speculation inokonzeresa more chaos disorder than the truth.
Mpepeti mkuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo zvitoro nemisika yakawanda zvanga zvakavhurwa muHarare nhasi, vanga vakaronga kuramwa mabasa vechikwata chetajamuka sesijikile vanoti kuramwa mabasa uku kwabudirira sezvo vanhu vakavhundutsirwa nemapurisa nezuro manheru, uye hurumende yakatyisidzira vemabhizimusi ichiti yaizovatorera marezinesi kana vasina kuvhura mabhizimisi avo nhasi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ange aine zvombo zvehondo ange akawanda mukati meguta pamwe nemimisha inogara vazhinji nhasi zvichitevera kurudziro yekuramwa mabasa yakaitwa nevetajamuka senzira yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vagadzirise upfumi pamwe nekupa vanhu mabasa. Mumisha yakaita semufakose, dziva resekwa, Heathcliff neGlenora, vanhu vambopisa matai emotikari mumigwagwa pamwe nekutema makombi ange achitakura vanhu, asi mapurisa apindira nekukasika. Imwe nenge inoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chetajamuka sesijikile vaSilvanus Mudzova vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzavo nhatu dzasungwa nemapurisa.
Mayouth ekuGlenora vaona ivo zvakakodzera kuti ikodzere yavo kuti vange vachiratidzira zviri pachena. Kuma 9 kuseni vabva vatanga kupisa matai murod, vatanga kudzingirirana nemapurisa. Wanovavo akwara iko zvine zvari kuchipatara. 3 vavo ndovati kuziva vari confirmed kuti vari mumaoko emapurisa izvozvi paGlenora Police Station.
Vamudzova vanoti semaonera avo kuratidzira kwabudirira chose, uye mapurisa akarwa vanhu mumisha yakaita sedziva resikwa nekuwadzana nezuro manheru. Vamudzova vanamba mashoko ekuti nhengo dzavo dzapisa bhazi mumusha weWarren Park vachiti ivo havaite zvemirijonga. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa amaicheri ticharamba sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo, asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti zvitoro zvizhinji muguta zvange zvakavhurwa. Mapurisa esupport unit pamwe nemamwewo ange akamira munzvimbo dzakawanda, uye mamwe ange achitenderera muguta pamwe nemimisha inogara vazhinji. Mutevedzero wasachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti mawandiro anga akaita mapurisa mumigwagwa muHarare nhasi aita sekuti ndiwo ange achiratidzira.
Zuva restay away nhasi ndaona wanga uri mukana wamapurisa. Mapurisa ndiwo anga angoripo, anga akahazara.
Vatiwo muguta mange muine runyararo nhasi, asi vati zviri pachena kuti vanhu vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Veruzhinji vange vaine maonero akasiyana-siyana panyaya yekuratidzira, uye vamwe vange vachitsigira asi vamwe vachipikisa. VeTajamuka avo vakatsidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya basa musi wa31 Nyamavhuvhu. Kana vasina kugadzirisa nyaya dzeupfumi vacharamba vachiratidzira kusvika izvi zvaitika, uye vari kutsigira urongwa hwekuratidzira uhwo huri kurongwa nemapato anopikisa pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. VaHardlife Mudzingwa vanoti zvaitika nhasi igadziriro yekuratidzira kwenera kwemusi wechishanu.
Maonero ataita ndeyekuti tatsika pakanaka mukufamba kwatiri kuita kuenda pakuratidzira kwemusi weFriday.
Hurumende yakavhunduka kuratidzira kwakaitwa nenera nechishanu chapfuura, uye iri kuti icharanga zvakaomarara vose vari kuronga kuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, kunyange hazvo kwanga kuine runyararo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose muguta reUlawayo, mapurisa anonzi asunga vamwe vanhu muguta iri mushure mekunge vamwe vechidiki vari pasi pesangano rinonzi Bulawayo Youth Arise kana kuti Buya vada kuratidzira. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vanomwe vasungwa nhasi nemapurisa mukuratidzira kwaitika muguta iri. Mutori wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kugadzikana kwange kurimo muBulawayo uku kwambovhiringika nguva dzave kuenda kuma12 masikati, apo mapurisa azvindikita vamwe vechidiki vaviri vanoti Alfred Dzirutwe naMtokozisi Ncube veboka reBulawayo Youth Arise, avo vange vakatungamira chitsama chevechidiki vange vachida kuratidzira panze peCity Hall. Vaviri ava vana kumbowana mukana wekutanga kuratidzira uku sezvo mamwe emapurisa ange akakomberedza pa City Hall akurumidza kuvabata pavange vachedza kuburitsa zvinyorwa zvavange vachida kuratidzira vakabata. Vatine mkwewa, vanove murongi wemabasa msangano reava meli Human Rights Lawyers waudza Studio 7 kuti vadzirutwe navamwe vasungwa pamwe nevamwe vanhu vatatu kusanganisira Crispin Dlovu uyo anove mutapi wenhau anotora mifananidzo achishanda akazvimirira ega. Vatiwo sangano ravo pamwe neRezimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari kushanda pamwe chete kuedza kuburitsa vasungwa ava uye kuti vadzirutwe navamwe vevanoongororwa nana chiremba sezvo vange varohwa zvikuru pakusungwa kwavaitwa.
Pane vasungwa vanokwana 5. Pa 5 ipapo pane mune wechidzimai mumwe chete anenge ane stroke on the left side. Asaro haikoko ku the left side. Then two other activists varohwa musoro.
Vasati vasungwa vadzirutwe avo vanove mutauriri webuya vange vataurira Studio 7 kuti ivo nevamwe vavo vange vasingatevedzeri kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nhasi yange yaitwa nevesangano retajamuka sesijikile. Vadzirutwe avo vati vange vakazivisa mapurisa nezvekuda kuratidzira uku vati vechidiki vemuvulawayo vari kushushikana nenyaya yekuvharwa kwemakambani muguta iri pamwe nekutambura kweveruzhinji munyika.
Isusu tine dambudziko rekuti moziva from the 90s vakaita zvekuvhara mafactory vakaita inonzi marginalization by the SANU-PF government led by Robert Mugabe. So isusu tasangana tikaona kuti sevadiki singashandi necorruption iri kuitika necentral government nokurohwa kunoita vanhu nemapurisa atinogarisana nawo vamwe vacho vanotorozha kudzimba dzedu. So tofanira kubuda tovaudza kuti zviri kuitika hatisi kufara nazvo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhizimisi akasiyana-siyana kusanganisira mabhangi pamwe nezvitoro zvange zvakavhurwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reVulawayo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vange vasingakoshesi kurudziro yekugara kumba sezvo achirarama nekuzvishandira vega. Ndakamirira Studio 7 muVulawayo, ndini Taura Ishava.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Vasungwa makumi matanhatu nevapfumbamwe vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pakuratidzira kwakaitwa svondo rapfuura vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi pavaenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta evasungwa ava aenderera mberi nekubvunzurudza mumwe mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaEnoch Chakama, avo vati vanoda kuti vasungwa ava varambe vari mujeri kudzamara nyaya iyi yatongwa vachiti vanogona kuzokonzeresa mhirizhonga kana vakaburitswa mujeri. Vachakama vatiwo havana umboo hwekuti chii chakaitwa nemusungwa umwe neumwe, asi nekuda kwekuti vamwe vanonzi vakapara mhosva imwe cheteyo havasati vasungwa vari kuona zvakakodzera kuti vasungwa ava varambe vakavharirwa mujeri sezvo vachiti vanogona kuzosangana nevamwe vavo vasati vabatwa vakakonzeresa imwe mhirizhonga zvakare. Rimwe gweta revasungwa ava vaHarrison Nkomo vasvitsa kudare kuti vaJames Jemwa vanhu vemutoro wenhau anoshanda akazvimirira hapana kana chimwe chete chavakawanikwa vainacho chinovapa kuti vanganzi vakapara mhosva yavave kupomerwa iyi. Vankomo vatiwo kusungwa kwakaitwa vaJemwa vaitovawo zvavo munhu aive pabasa vakangobatanidzirwa nevanhu vaifungidzirwa kuti vairatidzira. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vamusindo hungwe vati vamwe vevasungwa ava vakangosungwa vari kumabasa avo vasinei nezvaiitika musi wairatidzirwa uyu. Vachakama varamba kudoma mumhangari kana mumwe chete zvake panyaya iyi uye mpurisa mumwe chete zvake zvazopa kuti magweta audzedare kuti mpurisa uyu haasi munhu akavimbika sezvo mpurisa uyu ambenga audzadare kuti mapurisa anonzi akarohwa nevaratidziri pamwe nevanonzi vakapwanyirwa motokari dzavo vaizovhiringidzwa nevasungwa ava kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vahungwe vaudza Studio 7 kuti havasi kugutsikana nemhinduro dzavari kupiwa navachakama vachiti zviri pachena kuti vasungwa ava vanhu vari kungonenedzerwa mhosva yavasina kupara
umbo hunobva kuna muferefeti samazuva ose hauna pundutso kana tsarukano
kubvunzurudzwa kwavachakama kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana pakatarisirwa nyaya iyi kudzoka mudare zvakare zvichakadai mutongi wedare vatendai mahwe vatura mutongi wekuti vasungwa vawaniswe chikafu chakakwana kana vachinge vauya kudare zvichitevera chikumbiro chemagweta evasungwa ava chikumbiro ichi chakasvitswa kudare nezuro mushure mekunge mumwe musungwa akange ave kudonha nenzara ari mudare uku vanoona nezvekuchengetedzwa kwevasungwa vachiramba kutambira chikafu kubva kuhama dzevasungwa pamatare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
zvichakadaro bato reMDCT mudunhu remashonaland west rinoti ranyimwa mvumo yekuti nhengo dzaro dzienderere mberi nekuratidzira kwadzanga dzakaronga kuita nemugovera kumagunje dzichinyunyuta nekuondomuka kwadzinoti kwaita zvinhu munyika munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano mudunhu iri vawilson makanyaire vanoti nekuda kwedanho ratorwa nemapurisa iri vave kunanga kudarire pamusoro kuti vakwidze nyaya yavo ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye
vanipa tsamba yekurambidza kuenderera mberi kwedhemu yedu nemarisinzi anonyadzisa zvikuru anofumura zvikuru anoda kushaya udzamu hwokufunga so isu taakutomhanya kuhaikoti izvozvi ndamhanya kubva kuHarare ndatambira tsamba yavo ndaakudzokera kuHarare kuti mangwana ndinenge ndaa kuhaikoti kana tinongoudza mamembers edu kuti ngavaramba vari geared up marodzi ese anenge achinyaka mumagunje musi wa3 ii ndaakunopotera kuhaikoti ndinovimba kuti ine zvikunzo zvavanyora zvisina musoro izvi haikoti ichandipa mvumo
zvii zvikonzero zvanyorwa nemapurisa
kwanzi yekutanga business community inotya kuti tingaite violent and the MDC family is not violent and we are assuring the business community that it is violent chikonzero chapa chechipiri kwanzi groupend haina matwirets akakwana zvinonyadzisa izvi kana vachiti groupend haina matwirets akakwana kutsukirira hurumende kutsukirira kwazvo mugaba akashevedzera rari kata 10,000 people vakashandisa matwirets api yechitatu vati business community ingavhara vanoda kuvhara ngavavhare isu toti titegera business community mari nekuti vatangira vari vamari yakakwana yekudya neyekutenga saka patichapinda magunje tichatenga kwazvezvi panoti vachiudzedze rus business inautofect tangira is bringing business into their area vataura kuti handi vakapa maashas akakwana ini mutambi yandikavanyorera anonyera kana asha mumwe chete ivo mapurisa ndo vanouya kuzochengetedza izvi there is no need of maashas inautofect ndiri kuya nevanhu vane responsibility ndiri kuya nevanhu mumagunje vanoteerera mutemo vanoazodemonstrata vataura kuti demonstration yedu ichaita dzimota kufamba ndokupenga uko takaita madhemo akawanda muHarare takaita madhemo mazhinji mugweru mota dzaingofamba zvakare handina kuvapa ruti imwe chete yatingatarisa manenge kufamba dzimota kufamba chandirangotaurira vanhu vedu vatsigiri vemdc ngaramba varamba vachigadzirira tisangane musi wa3 we told without approval tosangana musi wa3 zvakare ndaakunopotera kwai kuti izvozvi ndakutodzidzaka kudzokera bei kuHarare
manga muchitarisira vanhu vakawanda zvakadii vamakanyairi
kumusha kuno mwana wamai iso tarasira vanhu vangangosvika 1,000 kana mwari vaputitsawo nehasha dzina vanhu vazhinji vatsamwa zvichida vangadarika but kuno kumaruzevha kumatendere ezanupf vazhinji vanenge vachivhundutsirwa zvokuti kunobuda mikono chaiyo
vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reMDCT mudunhu remashonaland west vawilson makanyaire vari parunhare kumagunje nestudio 7 sangano reEuropean Union rinoti riri kunetsekana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe richikurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nebumbiro remitemo sangano iri rati pasi pebumbiro remitemo vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo EU yashorawo zvikuru mapurisa nekurova vanhu vasina mhosva asi hurumende inoti dzimwe nyika dzemuEU dziri kupesvedzera mhirizhonga muZimbabwe mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Gladys Hlachiwayo
zvizvarwa zveZimbabwe mugore ra2013 zvakavavo nebumbiro ridzva rinotaura iro section 59 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwanisa kuratidzira kana yatingati pachirungu right to demonstrate and petition kana zvichinge zvisina mhirizhonga. Tine marights iwavo semaZimbabweans. Saka ndinoona sokuti zvatorwa neEuropean Union zvinhu zvinotambirika zvakanyanya, zvichikurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti izive kuti vane sungano yavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe. Sungano iyi inovabumbiro ratinaro rinotaura zvatiri kutaura izvi.
Asika hurumende iri kuti idzo nyika dzekumawirira nedzimwe dziri mubatanidzwa iwowo weEuropean Union ndo dziri kufurira vana veZimbabwe kuti vange vachiratidzira.
Inonyadzisa uye zvinotoshamisa kuti hurumende iri kuziya kuti yaisa mandondondo muZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu havana chikafu pamatafura avo, macivil servants havasi kuwana mari, upfumi huri kudzikira zuva nezuva. Tiri kutaurwa nemabond notes, zvese zvinhu zvakaita saizvo. Zvinotoshamisa kuti vanhu vari kupresida over a system iri kuita zvinhu zvese zvakaita sezvinhu zviri kurwadza vana veZimbabwe. Ndovoti kune vana veZimbabwe vari kuudzwa nevamwe vanhu vasiri muZimbabwe. Hatidi kuudzwa nevanhu vari kure nekuti zvinhu zvatiri kuexperienza tiri muno muZimbabwe.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Gladys Hlachiwayo vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zimbabwe inonzi iri kuronga kubvisa nyanga dzezvipembere mazana manomwe senzira yekumisa vanhu vari kuuya kuzozvivhima zvisiri pamutemo. Mukuru wesangano reAware Trust Zimbabwe, Amailisa Marabini, vanoti sangano ravo riri kubatsira Zimbabwe kuita izvi. Kubvisa nyanga imwe chete zvinonzi zvinoda mari inosvika chiuru nemazana maviri emadhora. Sangano reWorld Wildlife Fund rinoti zvipembere makumi mashanu zvakaurayiwa gore rapera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeKenya iri kukurudzirwa kuti iferefete nyaya dzose dzekuurayiwa kwevanhu vanenge vasina kuendeswa kumatare. Mapurisa nevasori ndo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vamwe vanhu. Asi mapurisa nevasori ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Mumakore maviri apfuura, vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vakangowanikwa vakafa mushure mekupambwa. Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tawana mukana wekuita hurukuro namufundisi Richard Sabvute vekereke yeZayoja avari mumusha weFrederick, Maryland, muno muAmerica. Muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitika kumusha mazuva ano pamwe nemune dzimwe nyika mudiaspora, ukuwo vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nevedzisvondo vachipindawo mukuratidzira uku vachiti hurumende yava Mugabe isiye chigaro sezvo yakundikana kutonga. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinonzi zviri kupindawo mukuratidzira uku nenzira dzakasiyana-siyana dzakaita sedzekukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi nekuratidzira kuburikidza nemashoko pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Sabvute.
Ini samufundisi semushumiri inusoko ramwari, kuona kwangu kwakatisiyane nekuona kwevanhu generali. Nekuda kwokuti ini kuona kwangu ndinoona sekuzadzikisika kwezvinhu zvakawanda zvakataugwa naJesu mubhaibheri. Saka handiitendi kuti chinhu chitsva chiri kuitika kuZimbabwe. Chinhu chakaonekwa kare, chakanyogwa musoko ramwari kuti achasvika mazuva ezhowe zhowe, achasvika mazuva ekusagutsikana kwevanhu panyika. Masoko aya ndinoatora kubva kuna Mateo 24. Saka ini ndinoti chiprofita chiri kuzadzikisika chiri musoko ramwari. Saka kwandiri handinyanyi kuvhunduka kana kutya sezvinoreva soko raMwari kuti musavhunduke musatye kana mukanzwa zvakati izvozvo zvirakuitika kwakati. Saka ini ndikati nyika yedu yeZimbabwe haina kutsaurwa kuti zvakadaro hazvifaniri kuitika. Zvinotofanira kuitika soko raMwari zvadzikisiki. Saka ndinotenda kuti vazhinji vanogona kushaya kunzwisisa nekuzvibata kuti zviri kubvepi zviri kuendepi. Masoko andoda kutaura pano ndeyekuti zvira vanhu tinorarama ndikati kune upenyu hwiri, kune upenyu hwenyama inoiri neupenyu hwemweya. Saka zvinhu zvinoitika mumweya zvinoafekta zvinoitika panyama. Saka zviri kuitika muZimbabwe hachisi chitsva, chinhu chakaprofitika kare kuti zvichaitika kuti zvozvo zvichaitika. Ndoo maonero angu ndichishandisa musoko raMwari.
Mufundisi, pane vamwe vari kuti vanhu vari mudiaspora vari kupesvedzera vanhu vari kumusha kuti vaite mhirizhonga nezvimwe zvakadaro, asi ivo vari mudiaspora vanenge vagere zvavo mafuramhepo. Munotiwo?
Ipfungwawo dzevanhu. Zviya kazhinji kana pakaita zhowezhowe, kazhinji pfungwa dzevanhu dzinowanda. Vanhu vane masoko avo nematauriro avanongofunga kuti zviri kudai zviri kudai, asi hapana ane mhinduro yekuti uyu ndiye akonzera ichi, uyu ndiye akonzera ichi. Sekutaura kwandamboita kuya kuti kune nyika yemweya, kune nyika yenyama ino magarire edu panyika pano. Saka ini kuona kwangu ndichitarisa musoko raMwari, zviri kuitika kuZimbabwe zvinofanira kuitika, nekuti zvinhu zviri musoko raMwari zvinofanira kuzadzikisika. Nekuti mazuva ataakurarama anhu aya haasisiki mazuva echinyakare akare, taakurarama mazuva ekupedzesera soko rinodaro mubhaibheri. Saka vazhinji ndinoda kuvaencourage kuti vatange kuverenga bhaibheri soko raMwari zvizere, vazvionere. Isaite mifungo nepfungwa dzevanhu kungoona kwavo nekusaziva. Saka kazhinji zhinji bhaibheri rinoti mukaziva zvokwadi, zvokwadi nokusunungurai. Saka vanotaura kuti zvakonzerwa nevavo, zvakonzerwa nevavo, zvakonzerwa nevavo, vanhu kazhinji kana pakaita zhowezhowe chiya tinotsvaga wekupomera.
Ko vari kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvimire kutumira mari kumusha, nekuti ndo iri kushandiswa nehurumende mukusimudzira mabasa ayo ekutyora kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Imiwo semunhu ari mudiaspora munoti?
Handitenderani nemunhu iye nekuda kwokuti ndakamboona imwe ripoti yandakanzwa yekuti mari dziri kupinda muZimbabwe dziri kutobatsira Zimbabwe yacho. Zviri kwese kwese. Munhu anotaura soko rakadaro haazivi. Ndingape example yekuno kuAmerica. Vazhinji havazivi kuti nyika inonzi Mexico inotorarama nemaMexicans vari muno vari kutumira mari kumusha kusimudzira nyika yavo. MaJudha tinavo vakazara muNew York, vanototumira mari yakawanda kuIsraeri kuti Israeri irambe ichisimuka. Saka nyaya iyoyo ruzivo chete rurungoshaika. Uyewo chimwe ndechekuti kana mari yavo yamuZimbabwe imomo tiri kugona here kuishandisa nezvakanaka.
Vanga vari mufundisi Richard Sabvute vechechi yeZion Java vari parunare kuFrederick, Maryland, muno muAmerica neStudio 7. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chatanga gadziriro yacho yemutambo wekupedzisira wemaqualifiers Africa Cup of Nations achatambirwa muGabon. Gatinzwe yemavhelasi muhlanganya wewe Studio 7 achitaura navatlolani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwamashoko musangano reZifa.
MaWarriors akapinda mukembu musi weMande vachigadzirira AFCON qualifier match yavachanotamba kuGuinea kuConakry. Magadziriro ari kufamba zvakanaka chaizvo, vakuona vari kufara nechivimbo chokuti vachaenda kunokunda chikora cheGuinea.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe vatambi vakakuvara vanokwanisa kunge vasiri kuenda kumutambo uyu, mungatsananguro kuti zvakamira sei?
Tine mutambi weDhalipiri haana kukwanisa kuya kutenda kakuvara. Kozoti mukomana akuda kwache Mahachi akuvara nhasi. Tinoshuura kuti vachakumidza kupora vadzoke zvakare vanotambira maWarriors kumutambo vachatamba kuGabon weSouth Africa Cup of Nations uchatambwa muna January gore rinouya.
Chikwata chiri kutarisirwa kusimuka rini chakananga kuGuinea?
Chikwata chiri kutarisirwa kuti chasimuka musi wechishanu, Friday.
Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achitaura kuro navatlolani Gwesela veZifa. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk cheDiaspora Forum chatiri kuparura nhasi, apo tichange tichiita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora nechitatu choga choga. sezvongo yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi varwara zvakapa kuti vabve kumusangano weSADC kuSwaziland nechimbi chimbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.